ishungu dzenyika yeIran kuti inge ichidyidzana nenyika dzeAfrica dzisinavo zvadzo chauviri, zvekare iri nzira yekuratidza pasi rose kuti kusomorerwa kwatiri kuita seIran nezvatiri kuita namasanctions atiri kuita tinazvo. Asi mukuongorora kwedu tinotoona kuti Iran inyika iri kutotamburawo zvayo, zvekare nyika dzokuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe dzinenge dzakasungoombira dzakondo noukama hwadzakaita tingati nguva dzehondo dzapfuura idzo, kuti vanoti vakadanwa havangati hatidi kuuya, nokuti vane zingi vachizotsamwisa vamwe vanhu vanenge vakavapa kana zvombo nguva dzapfuura izvo. Asi handioni kuti pane chinobuda chaviri chingazonzi izvi zvatiinazvo muZimbabwe zvabva nokudyidzana kweIran, nokuti Iran inyika inototamburawo zvayo.
Tinoona kuti Zimbabwe ine urongwawo hwekunge ichigadziridza kudyidzana kwayo nenyika dzekumavirira, zvikuru tichitarisa America. Ukama ihwohwu hunosiya papi ukama hwayo nenyika dzekumavirira, zvikuru America?
Ndinoona kuti kupinda kwaita Zimbabwe uku handifungi kuti kunokanganisa chido cheZimbabwe kusimbisa ukama hwayo nenyika dzana America idzo, nokuti Zimbabwe yakabatana nenyika dzimwe dzeAfrica. Vagara vakabuda pachena kuti zvibvumirano zvedu isu muAfrica ndozvekuti hatina divi ratakarerekera, non-aligned movement iyeyi, tichiziva vese kuti America inyika ino iremekedza kodzero dzavanhu, kodzero dzenyika. Handifungi kuti ingabva yaramwa kushanda nenyika yakaita seZimbabwe, nokuti Zimbabwe iri kushandidzana nana Iran.
Tinoona kuti America, Russia neFrance dzakaitawo misangano yakadai dzichikokawo nyika dzemuAfrica. Nyika dzemuAfrica dzine zvadziri kuzowanawo here kubva misangano yakadai?
Kana nyika dzemuAfrica dzikasasunura pazvibvumirano napamisangano iyoyi, hapana zvavanenge vachizenge vachiwana. Nokuti mukaona nyika hombe idzodzo idzo dzana America, dzana Russia nedzimwe dzichiita misangano neAfrica, zvinoreva kuti pane zvirimo muAfrica zvavanenge vachida. Asi vanenge vachiti ngatidyidzane zviya zvokuti isu zvindakupa zvindakutorera tichenjere ipapo. Saka ungwaru hwedu ndohunozoita kuti tisange tichingotorerwa chete. Kana tikasunura tonatso kuona kuti vacho vachazodyidzana nesu, vanenge vachidyidzana nesu, isu tichiwanavo chinyi, zvekare chii chavanoda kwatiri tivasungambira dzakondo nemitemo yedu. Nokuti zvimwe zvatiri kuona zvinonzi zviri kuitika zvingava kana novo kuChina vanenge vachinzi vari kuchera goridhe nezvimwe zvicherwa, vanenge vasingazoitevedzeri mitemo